Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, Gumiguru 12, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington, Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanobviswa mumigwagwa yeHarare nechisimba nemapurisa zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu ava vabviswe. Zimbabwe Electoral Commission inoisa nzvimbo yekunyoresa kuvhota paparamende kuitira kuti nhengo dzedare reparamende dzikwanise kunyoresa kusanganisirawo vane mahofisi ari pedyo nedare reparamende iri. Vechidiki vojamuka kumasvingo zvichitevera kutadza kwavari kuita kutora zvitupa pamahofisi epamudzviti kumasvingo kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa pamwe nevashandi vekanzuru yeHarare nhasi vadzinga zvine chisimba vanhu vanotengesa mumigwagwa pakati peguta reHarare zvichitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mukupera kwesvondo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare vadzinga mumigwagwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvaita kuti vanotengesera mumigwagwa nemapurisa ava vaswere vachiita hwikiti negonzo pakati pedhorobha. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa, amai Maidei Chimuka, vati pane vanotengesera mumigwagwa varohwa zvakaipisisa vakakuvara uye vamwe vavo vanonzi vasungwa.
Nhasi kwauya polisi yakabatana nekanzuro ndobva yakutanga kumhanyisa vhenda rese zvikanzi mavhenda haasi kudiwa muno mustreet. Ndobva vatibvisa tese, hapana kana vhenda rambosara rakaronga. Polisi yakabatana nekanzuro. Ehe, pane vatosungwa 4 vatori kucentral mavhenda. Saka vatonzi vanhu vava kuti vabude kudiwa $150 kuti vabude, kana mashaya mariwo vari kuenda kujeri 6 months.
VaMike Muvadi vati havadi kuenda kunotengesera zvinhu kunzvimbo dziri kunze kwedhorobha kwavari kunzi nekanzuro vanoshandira.
Zvokuti vanhu vaende kuCoca-Cola hazviite, because unoti munhu anenge achishandira mutown haangakwanisi kuti aroda boots kati ada kutenga madisk. Oenda kuCoca-Cola kwechiti aroda kundotsvaga boots, it's obvious haachatombinde uko kuCoca-Cola, autongopinda mushopu autotenga. Isusu vanhu vanenge vachitengeserawo kumavhenda havasina kana macustom, because kune kusina kana custom inenge ichauya ikoko.
Vagwinya igandanzara, avo vanotengesawo mbatya vati kuridziro yakaitwa navamugabe pakupera kwesvondo yekuti vanotengesera mumigwagwa vabude mudhorobha inoratidza kuti vamugabe havana hanya neupenyu hwevanhu.
Fundraising ari kuda kuita fundraising yepati yake, nekuti mari dzaari kutaura yekuti hanzi kana munhu akabarwa ari vhenda unonzi $100 fine. Iye $100 fine, iye asingakwanisi kuwana dhora pedhei rekuti ararame. Zvoreva kuti ada kutsvaga mari kuda kuti afande pati yake. Uye ndi purezidendi asina chido nevanhu. Zvaakaita kunyamanzuko zvekubudisa vanhu kupaipai achiisa mhuka dzakaisa mhuka ndo zvaari kuda kuita futi semu mutaundi.
Zvichakadai, nhengo yeboka retajamuka vaDanford Ngadziore vati vachashanda zvakasimba nevanotengesera mumigwagwa kuti vasarambe vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru.
Danho ratiri kutora ndiri kuingeja hurumende nekuingeja makanzuru kuti vazive kuti kurova vanhu nokutora vanhu zvinhu zvavo nokuvakuvadza haizive solution. Solution yave pakuti izvo vanhu vanda mabasa. So pari zvino izvi tine programu yatinayo yokuita engage macitizens kuti varegiste kundovhota. Mudambudziko iriro rinopera chete vachinge varegista kundovhota. Poona hurumende yakabatana, poita hurumende ine chekuita nevanhu ichapa vanhu mabasa.
Munyori muboka revechidiki reMDCT vaLovemore Chinoputsa vati bongozozo raitwa nemapurisa iri inzira yehurumende yekukanganisa vanhu kunyoresa kwavari kuita sevavhoti pakati pedhorobha, sezvo vachiti bato ravo rine vatsigiri vakawanda mumadhorobha mazhinji. zhinji.
Vanhu vezano vafunga kuti vakashandisa strategy iyi zvaita kuti mutaundi munge musingafambiki uye kuti vanhu vange vachitya kuuya mutaundi. Zvinozodzosera kumashure kunyoresa kwevanhu. Nekuti tiri kuzviona kuti nhasi kunyange nezuro vanhu vakanga vatanga kuwanda vanga vakuenda patown house kundonyoresa kuvhota. Zvatata kutofara kuti vanhu vakuchinyoresa manje kuvhota. Asi iko zvino nekuda kwemhirizhonga yataona mutaundi nokumhanyiswa kuri kuitwa vanhu zvakunetsa kuti avo vanga vachida kufambira kuzonyoresa kuvhota vatye kupinda mutaundi. Zvakare iwayo mavhenda akawanda ari kuwanikwa ari mutaundi vanga vachatora mukana wekunyoresa zvisingavatoreri nguva kana zvisinganyanyi kuvanetsa kusvika panzvimbo yekunyoresa. Saka tikona sokuti vanenge vari kuda kuti kunyoresa kuri kuitwa muHarare CBD kupere mavhenda asima mutaundi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa. Amai Cheri, ticharamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kanzuro yeHarare inoti vanotengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa dzavanenge vachibhadhara mitero, kwete kuti vanhu vangomera kunge hohwa pakati pedhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yavhura nhasi imwe nzvimbo yekunyoresa vavhoti paparamende muHarare kuitira kuti nhengo dzedare reparamende pamwe nevamwe vane mahofisi ari pedyo nedare reparamende vakwanise kunyoresa kuvhota pasi pechirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzeparamende dzazvionera dzega pamhino sefodya kusagadzirira kwakaita ZEC pachirongwa cheBVR. Vashandi veZEC vange vasinonyatsogadzirira pavatanga kunyoresa uye vange vachitadza kugadzirisa mishina yeBVR kuti ishande nemazvo sezvo pange pasina nyanzvi dzemishina iyi. Vashandi ava vange vachiti vakaita dambudziko nemishina iyi vofonera kumahofisi kwavo kuti vabatsirwe, izvo zvaita kuti vanhu vatore nguva yakareba vari mumitsetse. Mumiriri weGweru Rural wava Josephat Madueko, avo vatanga kunyoresa kuvhota vati havana dambudziko ravasangana naro uye vatora nguva shomanana kuti vanyorese.
Kana une information yako yakakwana, ID number, everything, proof of residence, takes less than 3 minutes.
Senator Kresenzia Chabuka vekumanikaland ndemumwe avo vakwanisa kunyoresa kuvhota pasina dambudziko. Senator Chabuka vati chinodiwa kuti munhu akasike kunyoresa kuvhota kuti munhu aende aine zvinodiwa, vachiti vanofara chose nemafambisirwo echirongwa ichi.
Kana une maparticulars ako akakwana, unoita follow zvavanenge vanyora zvese, uchibvunza vachikuratidza, vakutora foto vapedza mafingerprints, zvese zvaunenge wabvunzwa ukazviwana uchiqualify kuti uye vhota unovavhota. Hapana kana chitsotsi except kana usema ma particulars zvako akakwana, you can register.
Asi vamwe vakaita samai Chaslin Munemo vanogara kuHarare West vatora nguva yakareba sezvo nzvimbo yavanovhotera yange isiri kuonekwa mumagwaro eZEC.
We normally use pa polling station means pachigumba pakona pamapereke na atsandi. So it's not reflecting.
Amai Munemo vatiwo kunze kwaizvozvo hapana rimwe dambudziko ravaona pakunyoresa kuvhota. Kuvhurwa kwenzvimbo iyi kwaratidzawo kuti nhengo dzeparamende pamwe nevamwe vanoshanda mahofisi emapazi akasiyana-siyana ehurumende havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota. Vamwe vange vasina magwara anoratidza pavanogara uye vange vachitozonyoreswa maafidavit kuti vakwanise kunyoresa. Nzvimbo iyi ichange yakavhurwa kusvika musi wa5 zvita. Zvichakadai, mukuru anoona nezvesarudzo muZEC amai Constance Chigwamba vati vatori venhau vasina kunyoresa neZEC havabvumizwe munzvimbo dziri kunyoreswa vanhu. Amai Chigwamba varamba kutaura nevatori venhau vasina magwaro eZEC vachiti vanotaura neavo vane magwaro eZEC chete. ZEC inoda kuti vatori venhau vanoshandira makambani emuno vabhadhare $10, kwozoti vanoshandira makambani ekunze vabvise $50 kuti vapiwe mvumo yekunyora zviri kuitika pachirongwa chayo chekunyoresa vavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vechidiki vanga vachida kutora zvitupa kekutanga pamahofisi ekwamudzviti kumasvingo vanoti vatadza kutora zvitupa sezvo vashandi vepamahofisi aya vanga vachiti vanoda mari. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vataura neStudio 7 vati vashandi vehurumende vanga vachida mari kuti vape vanhu zvitupa. Kunyange hazvo hurumende yakati vasina zvitupa vanofanira kuzvipihwa pachena kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Mumwe wevechidiki vapraise mari dzavati vave nemazuva vachidzoswa nekuda kwenyaya yevashandi vari kuda chioko muhomwe.
Ndasvika ndikavatirapa ndakapfeka zibhachira ndakapfeka rineri ndakazvifukidza nemusoro nemusoro ndakamirira kuti nditore zvitupa zvakanzi zvinotikodzera kunge zvitogwa mahara. Wekutanga akanditi ndipowo $7 kuti ukwanise kungochitora chitupa. wazotora $2 yangu ana kutondidzosera asi vazouya vechituva vakutsvika vobva vandidzinga vose.
Muzvare Ellen Masaravati, vashandi vepazvitupa vari kutoresa vanhu vashoma pazuva vasingapfuuri 50 vachiitira kuti vazhinji vasawane zvitupa zvekuzonyoresa kuvhota.
Zvina zvindifadzi nokuti vanhu vavanotora kubva makuseni svika manheru vanoshanda vanhu 40. After lunch pale pasina kana vanhu vanonga kutozvigarira vashandi avo. Vanhu vava kutongola tripa lunch. Zviro takasora pano, nhasi tasora pano. Ndotorera kwachivi, takasvika pakati, ndotorera kwakaitora. Saka mahara achanogoshanda papi, mahara achindowane pi kunda kwachivi.
Mukuru webazi rekutoresa vanhu zvitupa mumasvingo, amai Stembeni Chitsa, varamba kutaura neStudio 7 kuti vatipewo pfungwa dzavo pane nyaya iyi. Asi vamwe vagari vanoti kunyange hazvo vechidiki vari kunetseka, vanotarisira kuti panoparwa chirongwa cheBlitz mudunhu ravo, sangano reZeki rinenge ragadzisa zvimhinga mupini zvose zviri kusangana nevamwe kune dzimwe nzvimbo. Muzvare Esther Chimanikire vanoti vakatomirira kunyoretsa kuwadhi kwavo vasingatarisire kunetseka.
Tiri kutarisirawo kuti Zeki inge yarongekawo, nekuti matambudziko atiri kunzwa ari kusangana nevamwe kudzimwe nharaunda emafomu ekushayikawo kwemacommissioner of arts vange vazvigadzirisawo since iri inenge iri second phase.
Vamwe vanoti havana ruzivo rwekuti chirongwa ichi chinotanga riini munzvimbo yavo sezvo Zeki isiri kushambadza kana kuisa maposta ekuzivisa vanhu. Vazivanai Chikwanda vati havasi kufara nekugadzirira kweZeki.
Tisati ava nehumbo hwakakwana kuti neevidence yakakwana kuti vari kuuya kupi nekupi nekupi, masinda zvachona vasati vamashambadza. Naizvozvo Zeki haina kushambadza zvakakwana information yeprogramu iyoyo kumamedia houses akakwana anowanikwa nevanhu, ari accessible kune vanhu vakawanda munyika.
Zvichakadaro, chirongwa chekunyoresa kuvhota mumaward chakaparurwa musi wechipiri mumasvingo mumatunhu matatu chete anoti Chiredzi yose, Mwenezi yose nedzimwe nzvimbo dzeChivi South. Chirongwa ichi chinopera munzvimbo idzi musi wa25 Gumiguru, asi muguta remasvingo chirongwa ichi chinotanga musi wa29 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, kuEpworth; Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East ne West, Mutare, South ne West, Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje, Central, East, North ne West; kuMashingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Politbiro yeZANU-PF, iyo yakasangana muHarare neZuro, inonzi yakabuda nechisungo chekuti musangano wepagore weannual conference uri kuitirwa kuGwanda munaZvita uitwe Congress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress inokwanisa kudoma vatungamiri vatsva vebato. gurukota rinoona nezvemari Dr. Ignatius Chombo, avo vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF, vaudza Studio 7 kuti bato ravo richabuda nechisungo chakajeka svondo rinouya, asi vabvuma kuti nyaya iyi yainge iri mudariro. Vamwe vakuru vakuru veZANU PF vaudza Studio 7 kuti mukupera kwesvondo rino, matunhu ose ebato iri anofanira kuziya kuti otambira chisungo ichi here kana kuti kwete. Izvi ndizvo zvanzi nerimwe gweta mubato iri risina kuda kudomwa nezita, ndizvo zvinofanira kuitwa pabumbiro remutemo webato. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo kuvandudza musangano uyu kunogona kunge kwakanangana nekuda kubvisa mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro mushure mekunetsana kwavo zvakanyanya naamai Grace Mugabe nevamwe vavo vari muchikwata chinonzi Generation 40. Asi vamwe vanotsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa navamunangagwa cheTim LaCoste vaudza Studio 7 kuti musangano uyu unogona kuitwa uri wekusimbaradza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndo vachatungamira bato musarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNest Mudzengi, avo vanotungamirawo sangano reMedia Center.
Kana kuri kuti ndizvozvo, izvi zvine chokuita nenyaya yemakakatano ari mumbato reZANU PF maringe nokuti angapinda pachigaro chavaMugabe kana vabuda ndiani. Izvi zvokuti vaite musangano wavo kuti uve Congress zviri mugwara reconstitution yepati yavo yeZANU PF. Pana kukanganisa bumbiro ravo rokutemo rinobudisa pachena kuti kana pafungwa kuti paitwe extraordinary congress inogona kudangwa na president kana anova zvese secretary kana kuti inogona kudangwa kuti nenhengo yeZANU PF kana mushure mekunge dzakumbira kuti zviitwe izvozvo.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti idaidzirwe iro gore rino iri?
Nyaya iripo ndeyekuti kana makatarisa muchaona imimi kuti mubato reZANU PF manga mune makakatanwa mairirano nenyaya yokuti uchazopinda kana zvazoitika zvokuti vaMugabe vabandiani. Ndo nyaya ingaita kuti padamwe Congress yakadaro iyoyo. Mukatarisisa muchaona kuti izvozvi mubato reZANU PF imbuna mbuna mune kugwisana nenyaya iyoyi yandataura. Saka zvingangova zvaita kuti vaone zvakafanira kuti vadane Congress iyoyo kuti vazame kugadzirisa nyaya iyoyo inogona kuzokanganisa kufamba kwemusangano weZANU PF.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNest Mudzengi, avo vanotungamirawo sangano reMedia Center, vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ekuPakistan akasunungura murume nemudzimai wake nevana vavo vatatu vainge vari munhapwa dzevarwisi vanopfurikidza mwero veTaliban kwemakore mashanu. Caitlin Coleman nemurume wake Joshua Boyle wekuCanada, avo vakaita vana vavo vatatu vari munhapwa, vakasunungurwa nezuro kunzvimbo iri pakati peAfghanistan nePakistan. Kuuya kwavo kumusha hakusati kwazivikanwa. Moto uri kubvira mumasango ekuCalifornia uri kuramba uchienderera mberi mudunhu reSomona County. Nezuro moto uyu wakambodzikira zvishoma, vanodzimira moto vakambopinda munzvimbo idzi vachitsvaka vanhu vanoita mazana matanhatu vasiri kuzivikanwa kwavari. Pari zvino moto uyu wauraya vanhu 23. Nyaya yekubviswa kwevanhu vanotengesa zvinhu mumigwagwa yapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati peZANU PF nemapato anopikisa. Vebato reZANU PF vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamanikidzwa kupindira panyaya iyi nekuda kwekutadza kutungamira kwemakanzura eMDC. Asi veMDC vari kuti kuwanda kwevanotengesa mumigwagwa inyaya yekuti ZANU PF yatadza kutonga. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri mutariri wemDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei nyaya iyi.
Zviri clear kuti Zimbabwe yanga yakudescend into chaos zvichikonzerwa nekanzuro inotungamirwa neMDC vasinganyatsokuziva kuti chii chinofanira kuitwa pakuchengetedza utano hwavanhu vomuHarare. Saka pakataura mukuru kuti izvo no izvi zvinhu zvakaipa, ndinofungidzira kuti kanzuro yeNDC inodini, inozvitambira noruzhinji rweZimbabwe inozvitambira, nokuti zviri kuitika hazvisati zvamboitika mukurarama kwedu tawana independence. Harare tinoda nzvimbo yakachena.
Vagutu.
Nyaya iripo ndeyekuti mabasa muZimbabwe mashoma. Kune vaya vanoita zvemastatistics vanoti ivo unemployment rate pari zvino muno muZimbabwe iri pa90%. Momoya vanhu vari kurarama muinformal sector vachiita izvozvo zvevending, vamwe vachiita zvecross border, vachienda kunana Zambia, Tanzania, South Africa, Namibia, vachinoda tokutengesa tunhu vachiuya vachitengesa kuti vararamise mhuri dzavo. Izvi zvakonzerwa nekuti ikonomi yenyika yakaurawa, yakadonha maringe nekuba neunyanya nekusagona kutonga zvakanaka zvine pundutso zvehurumende yava mugabe yeZANU PF. Chinoda kugadziriswa apa hakusiri kugadzirisa masymptoms echirwere asi kurapa chirwere. Kurapa chirwere chacho kubisa hurumende yavo yava mugabe yakundikana inouori ine makoronyera.
Vachirubadzi.
Vaguti vataura zvavoga asi kangava sakangamwa kuti Harare City Council inotongwa nebato ravo reNDC. But pavakangopinda ivo vusaini shiti hwehwo hahusipo ava marara nenyaya yecorruption yeNDC. Zvokuti haisati chiri Harare chete, vavakidzani vavo vokuchitungwiza vatsangira vaakutoshaya zvokuita zvokuti vaguti va vanogona kupupura kuti aiwa shuwa vachirumanzi muri kutaura chokwadi, chitungwiza ava marara, iyo Harare yacho yava marara. Zvisinei, yes, maproblems anogona kuvapo apo napapo, asi ZANU PF yanga ichiziva kuti kana problem ikarapo inosolviwa sei. Saka ivo tingati here MDC haina urongwa hwokuti mavendors awanda, mavendors zvaawanda anogadzirwa papi? Havana pfungwa idzodzo. Vakutobudzwa navamugabe vagara vachiziva kuti kana maproblems aripo chii chinofanira kuitwa. Ivo vagutu neMDC yavo navatsangirai vasavanda nechigumwe, nokuti zviripo ndozvokuti maindustry avanotaura kuti gainful employment yechakuti zvakonzerwa namasanctions avakaunza ivo vanozviziva.
Vagutu, munofunga kuti vanhu vari kubvisirwe nguva inoi?
Nyaya iripo ndeyekungoti vamugabe nehurumende yavo yeZANU vari kutosvoda kuti makonewero avo kutonga zvijekerere ndo akonzera kutambura kwevanhu. Ivo vanozviziva, havana taurawo pachena asi vanozviziva. Chiri kubisirwa vanhu ndechekuti ivo vanotongoona sokuti vanhu pane nguva yatinayo kaiyemavota registration iri kuitika iyo, biometric voter registration, ndo chimwe chinangwa chiripo chokuti vamugabe haana iri kurova. Havavati izvozvo vanhu vezano vana vagadzira chirumanzavo, havavati mazuva ano vachitya kuti zvino nguva yedu yokuruza yasvika, mazuva asara mana, election yaswedera, yava pedo ya 2018. Zvino vanoda kutraya kuedza kuvhiringa kuti mavhenda ava kudatika mabisa zveganyabvu vachadzokera voenda kumisha yavo vokoniwa kurejista kuvhota.
Mutauriri wemDCT vaObed Gutu. Manzwawo zvekare kubva kune vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Svondo rapera mauto emu Iraq achitsigirwa nemauto emubatanidzwa unotungamirwa neAmerica mukurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS akatora guta reHawija nemisha yakakomberedza inopfuura zana ndokusunungura vanhu vanoita zviuru makumi masere nezvishanu. ISIS yangi yadzika midzi muHawija iyo iri kumaudzanyemba kweIraq asi yatorerwa nzvimbo zhinji dzange dziri pasi payo kunze kwenzvimbo diki yeAnbar kumavirira pedyo nemuganhu weIraq neSyria. ISIS yakabvuta Hawija mukurwisana kukuru muna 2014 apo yakatorazve maguta eSinjar, Tal Afa neMosul iyo yakazoitwa guta guru reISIS. Muna gonyanya 2014, America nenyika dzomubatanidzwa vakatanga kubomba nzvimbo dzakange dziri pasi peISIS. Mumakore matatu apfuura, nyika idzi dzakasunungura maguta akange ambotorwa neISIS ndokuparadza varwi vaISIS vazhinji nenzvimbo dzavaishandisa kuwanda uye ndokuvhara nzira dzaishandiswa neISIS kuwana mari uye kutakura mafuta ayaitengesa. Mauto aya akakwanisawo kumisa varwi vaibva kune dzimwe nyika vachienda kunobatsira ISIS mukurwa uye akamisa kuburitswa kwenhema kwaiitwa neISIS padande mutande. Mubatanidzwa wemauto aya wakabatsira Iraq kurwisana neISIS nokusunungura Hawija. Kurwisa ISIS kwakadai kuri kuitwawo muSyria uko mauto eSyria Democratic Forces achibatsirwa neAmerica apa pajo nokutora guta reRaqqa rinoshandiswa neISIS seguta guru ravo muSyria. Kunyangwe hazvo Hawija yave mumaoko meIraq, varwi veISIS vachirimo muIraq. Mubatanidzwa wemauto ucharamba uripo uchibatsira kusvika ISIS yakundwa zvachose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nezviri kuitika muIraq neSyria. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Chirongwa chedu che Live Talk o Women's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa zvinoreva zuva remwanasikana pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, just one,
just one, yeah.
Oh yeah,
oh yeah,
oh yeah. In
Ko kambo Jesu ya kubva kuna fungisai zvakava pano mashava vetabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vanotengesa mumigwagwa vanobviswa mumigwagwa nechisimba nemapurisa zvitevera kurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti guta reHarare rinofanira kuti richeneswe. Zimbabwe Electoral Commission inoisa nzvimbo yekunyoresa kuvhota pedyo nedare reparamende kuitira kuti nhengo dzedare iri dzikwanise kunyoresa kuvhota. ZANU-PF inoti ichazeya chisungo chekuti musangano wayo wepagore weannual conference uitwe Congress yechimbi chimbi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo naChris Gande munhau dzeIsindebele.